Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na udzedu dzanasi chinagunya na 5-2019. Mirishonga inoramba ichiitika mu South Africa umo muri kurwiswa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Nhasi tiri kuenderera mberi tichinzwa matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mu South Africa. Madhokotera achangopedza zvidzidzo uye vachishandira muzvipatara zvehurumende zvinoti Mpilo, Bulawayo United Hospitals, Harare General Hospital, Chitungwiza General Hospital nepari renyatwa Group of Hospitals anoenderera mberi nekusaenda kumabasa achiti haana mari dzekuendesa kubasa sezvo zvinhu zvakawanda zvakwira mitengo izvo zviri kupedza mari dzavo dzemihoro. Meya wechitungwiza Valav Mohomaiko vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuita mirishonga muna 2016. MDC inonyorera tsamba kumapurisa ichinyunyuta mabatiro emapurisa panyaya dzemisangano yayo iyo iri kugara ichirambidzwa nemapurisa, asi mapurisa aya achibvumidza ZANU-PF kuita misangano yekuratidzira munyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hamba neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.